A very good evening, Zimbabwe. This Thursday, October the 15th, 2020. Welcome to Live Talk. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe.
Yes, in Zimbabwe, we're looking at 231 deaths and 8,055 cases. This is after the Ministry of Health recorded 19 new cases and one death over the past 48 hours. And there's a promising number of recovering cases. And when we look at these figures, they seem to be declining. Although in other countries other than Zimbabwe, we're looking at the US, we're looking at the UK, the cases seem to be rising.
Yes, and when we look at the global figures currently, Johns Hopkins University, based here in the United States, says that there are 38 million COVID-19 positive cases globally, with 1 million deaths. And in the United States, where we're broadcasting from currently, we have 7.9, nearly 8 million COVID-19 positive cases with 216,000 deaths currently being reported. So these are some of the figures that we're seeing coming out of the global scene and also here in the United States. Star.
Yes, Marv, and as we are talking today, it's International Rural Women's Day, and we've seen several human rights organizations calling for the upliftment of women in rural areas through some gender responsive investment, because women are facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. And this year's theme is Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19, which shows that many governments and communities will be looking into this issue to uplift women, because we have seen the call to create awareness of rural women's struggles, their needs, and sustainability of rural households and communities. Mm-hmm. Some people in rural areas say they haven't been equipped with the adequate knowledge to protect themselves against COVID-19. So this is what we'll also be looking at, and hoping we'll get our experts, the women leaders, in the upliftment of women.
Mm-hmm. Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu zuva remadzimai ekumaruva. Tiri kutarisa isu zviri kuitika kumadzimai ekumaruva panguva ino yeCOVID-19. Tinoona madzimai akawanda vari kuti ivo vari kutarisana nezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira izvo kusawana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachirwisa denda irori reCOVID-19. Uye zvakare vari kutaura ivo kuti zvimwe zvinhu zvakadai sekodzero dzemadzimai vangave vari vekumaruva nekumwewo dziri kuwanikwa idzo panguva ino yeCOVID-19 dzichiwanikwa dzichityorwa. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei nyanya panyaya yekubatwa kwemadzimai ekumaruva, kuti vari kuwana here zvikwanisiro, uyezve kuti kodzero dzavo dziri kuwanikwa here dzichiwanikwa idzo yatingatiye kuti dzichirespektwa nevavo vagari vemunzvimbo idzodzi. Tinotarisa zvakare kuti pasi rose neZimbabwe vakange vari kurangarira zuva remwanasikana nemusi wesvondo wapfuura, rinozivikana iro rokunzi International Day of the Girl Child. Saka zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, uyezve tichange tiri kuzeya nevanyarikani vedu kuti vanoona sei zviri kuitika munyaya iyoyi yemabatirwo ari kuitwa kodzero dzemadzimai. Sa.
Yebo ke, namhlanje ke sikhangela udubo olubhekane labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangela ukuthi abaningi balwisana legcikwane le-COVID-19. Yebo ke, siyabona ukuthi njalo emhlabeni jikelele igcikwane leli selihlasele abantu abaningi abedlula izigidi ezingamathumi ezizinkulungwane ezingamachumi amathathu, sinhlapha ke sikhuluma nge 38,599,508 cases. Njalo selibulele ke abantu abedlula isigidi esisodwa. Sibona njalo ukuthi eZimbabwe sebengamakhulu amabili 231 ababulewe yileli gcikwane, kwathi abahlaselwe yilo sebe zinkulungwane ezisitshiyagalombili ke zikedlula lelo nani i-8,055. Litsho njalo ke ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethula nsuku zonke. Sikhangela njalo ukuthi lamuhla lelanga lokunanza amalungelo abesifazane, singathi thina yi-International Women's Day global, yikho ke kukhangelwa abesifazane lapha abahlala emaphandleni, labo kukhanya kuningi okubahluphayo okungafani nalaba abanye babo abasemadolobheni. Njalo umhlonitshwa wethu wokuqala esizakhuluma laye lapha ngunkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso elwela ke amalungelo abesifazane ye-Women Development Association of Zimbabwe. Yena ke usebenza kakhulu nabesifazana emaphandleni lapha lendaweni eziningi. Sake sikhulume laye nje kuyona la umsakazo esitshela ngehlelo eziningi. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkiwane. Ye, kodwa esingathi ivolume kuphansi kakhulu. Liyangizwa kodwa? Ye, hayi sokungani kuyezwakala mbijana kathesi. Ye, siyabona ukuthi lamhla lilanga ke lokunanza amalungelo abesifazana emaphandleni. Njengenhlanganiso lingasichasela ukuthi kuyini eselikwenzile ukuthi linanzeleli na?
Thina njengeodazi esithandekile sithe izolo mhlaka-14 sabuthana nama-members ethu sikhumbula, sikhumbuzana, sifundisana ngaleli langa. Njalo sijabulela ukuthi njengabomama bemakhaya kuningi esikwenzayo, iningi contribution esiyenzayo ku-economy naku-society nje general, lapho sihlezi khona lelizweni nje general.
Yebo ke, singathi ke ngesiNgisi, how did you, what exactly did you do to commemorate this day as an organization?
What we did, we invited groups. We have a number of groups. So we invited each group to send one or two representatives to bring their produce. Some are doing basketry, some are doing doors, some are doing garden. They are doing a number. Some are even going to Messina to order buying and selling. Now that we did not have Messina, they're buying around. We have China shops, we have shops, Messina shops in the country. So they're ordering goods and selling in the communities. So we requested them to bring their produces and sell among each other. Each group would buy for its members who are not there. So we were not really forcing, but encouraging groups to buy goods from other groups so that they benefit economically.
Yes, and so did the women come in their large numbers, and what products did they bring to the event?
Not really in their numbers. Usually, you usually have a large group of people when we have such commemorations. Like at times we clock 400. But this year, because of the COVID-19, we had to be COVID compliant, and we requested only 30 groups to send in their members. So we were 35 in number, including our staff members.
Yes, and what products are we talking about here, which the women produce themselves and, you know, trade it?
They brought things like dolls, chair beds, craftwork like mats, basketry, a lot. What they do in their gardens, garden produce, is what they brought.
Okay. Yebo ke ungasichaze ukuthi abesifazana laba kuyini ababulethileyo kulo umcimbi ukuze njalo babuye ngobuningi babo yini kukanti ilanga lelibi nazenjani sibona ukuthi kule COVID-19 abantu kumele bengasondelelani ukuthi bethelelane.
Ngenxa ye-COVID-19 lonyaka sibe balutshana kakhulu. Nxa unanzelela thina eminyakeni ngeenodas nxa sisiba le mcimbi enje siba ngamakhulu sibili engeke sisikhathi sifika amakhulu amane. Kodwa lo nyaka ngenxa yokuthi i-COVID imithetho kahulumende ithi abantu babe less than 50 nxa lilo mcimbi. Sacela amagruphu ethu ukuthi igruphu nganye nganye ithumele umuntu oyedwa kumbe ababili abuye lezinto abazithungayo. Babuyile-ke labo madoyilabo izingcekethu amamethi ama-chairbags nalokhu ababenza ezingadini kwathi laba abayenza i-buying and selling babuya lezinto abazithengisayo kwathi laba abenza o-bakery babuya labo ma-scones labo makhekhe bekuthengisa nje sikhonapha emcimbini wethu so in number abantu kube amagruphu angu-30 besiwanxusile la kwasekuthiwa ne-staff set sabangu-35 asibanga baningi kodwa injongo yethu ihambile sibili.
Hayi kuhle kuyezwakala siyabonga kakhulu.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
Aiwa, tinoku chingamiza ipachirongwa. Regaiti mbonzwa isu ehe. Regaiti mbonzwa shukutarifana ni mangwe madzimai varikuwa rusape. Tinoku chingamiza ipachirongwa sisi
kutina.
Wema. Ehe, mungati sana nguro kutijiji kutarifana ni madzimai. Ivari kumaruwa iko kwa muri kwa rusape.
Madzimai especially madzimai wechidiki wachine wana wachikwenda kuchikoro varikunyanya kusarangana nechallenge yekuti varikunyanya kuita overworking yakanyanya kushandira mhuri dzavo especially kumakurima nguva yekurima vanonga vari kusafa kuti vaonekwa vari kurima nakuti vaone mari icho kuti vaendese vana kuzvikoro. Saka ndiro big challenge yarunya washanasakana nevakadzi vechidiki but zvakadaro vanongoshingirira nekuitawo netumaprojects zvakafana nekuchengeta huku nekuchengeta vamutsuro zvakasiyana-siyana nekurima magadheni.
Totarisa panguva ino yeCOVID-19 mungati imi madzimai vekumaruwa muri kuwana dzidziso yakakwana here pamusoro pedambudziko rechirwere ichi?
Ya, at least tiri kuwana dzidziso yakakwana wanoona nezveheoti kuarea kwedu especially kumutasa central variko wanoita nezveheoti vanofamba vachidzidzisa every time kuti chirwere checorona ichi mukasangana nacho munochihodha sei chinodzirirwa sei garai makapfeka mamaski wari kuita basa ravo wezveutano.
Pane zvamungada kuona zvichigadziriswa here semadzimai ekumaruva sezvo zuva ranhasi riri zuva rekurangarira mabasa anobatwa nemadzimai ekumaruva?
Ya, tinokwanisa tiri kungokumbira kuti zvinhu zvinova zvirikuda kugadziriswa ndezvekuti wakadzi especially wakadzi tinofanira kuti tiri kusimudzirwawo mumabasa atinonga tiri kuita iwo kana dziri ari ma programs ekurima kana ekuita zvema projects tatingokumbira kuti tichingosimudzirwawo pazvidiki zvacho zvetinonga tiinazvo izvozvo.
Totarisawo vana vechidiki tikuona kuti vasikana vakange vaine zuva ravo reInternational Day of the Girl Child nemusi wesvondo, vasikana vechidiki ikoko kumaruva vari kuwanikwa vachiwanikwa kodzero dzavo dzichichengetedzeka here?
Ya, vasikana vechidiki vari kuwanikwa vari kuchengetedza vari dziri kuchengetedzeka kodzero dzavo. And then tine vamwe mamwe maorganization akafanana ne Well Plan International vanouya vachidzidzisa vana kuchengetedze kuti kodzero dzavo dzinochengetwa sei. And then iwa mumavillages varimo futi vanoona nezvevana zvemachild abuse nenei vanonga vari kungovadzidzisa most of the time.
Pane zvimwe zvamungada kuona zvichiitwa here panyaya iyo yekuchengetedzekwa kwekodzero dzevana zvishanu?
Ya, tinonga tiri kuona especially kuvana vechikoro kuti tine dzimwe nherera dzinonga dziri kana kuti muarea. Saka nherera idzodzodzo vana vasikana especially vana vechivasikana tinoona kuti nguva zhinji vana ivavavo kana at least akasvika grade 7 akutoenda kubasa. But kodzero yake ngekunga ari kuenda kuchikoro echidzidzawo zvichifananawo nezvinodetswa mwana wemukomana. Saka especially dzinonga vana vechidiki vasikana vanonga vasina vabereki wese kana kuti vari kuchengetwa ndivana mbuya. Vana mbuya vanogonanga vasina ruzivo rwakakwana rwekuti mwana wemusikana ikodzero yake kuti aende kuchikoro. Vanonga vatobvira vatochengetwa nemwana yekuti dai aenda kuchikoro aende kuchikubasa. Saka tinongokurudzira izvozvo kuti vana ivo vana vanhu wese vasikana kana paine maorganization angu vanozobatsira kuti vana vakadaroso vaende kuchikoro varapo vari kudzidza kuti malevels edu awo afanane nevana vakomana.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Hearing there from one of the women in the rural areas from Rusape, she was just talking about some of the issues that they are facing there in the rural areas. So she was saying she hopes that the government will do more to make sure that some of the issues being faced by young girls, especially access to education, she said that this, you know, is taken care of, because she says there are some organizations that have been working in the rural community where she's at in Rusape. She mentioned Plan International and other organizations that have actually come in to speak about the rights of the girl child and also to speak about, you know, how women's how women can also be respected in the work that they're doing, because she said there are a lot of women, young women, that are actually finding themselves, even during this COVID, going to till the land in order to make sure that they bring in money to look for their young kids. So those are some of the issues that she spoke about.
This is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
In the wake of COVID-19, that was our theme for this year. So as frontliners or as women are frontliners of responding to every pandemic, every situation, so we have to give them information. We have to give them tactics. We have to give them means and the ways of fighting this COVID-19. When we started, we made sure that we give them information about the disease, how it is spread and its symptoms. We had to put placards and posters at places where they get water, at bus stops, call meetings, WhatsApp groups, and send information. And when we got to know that we need to wash our hands, we really went further and taught them how to make what we call scoop gear, bottles of water at every gate for every visitor to wash hands. And at every funeral, we used to encourage women to run with the scoop tiers, place them everywhere for people to wash their hands. So we had to what we call scoop tier hang-up campaign. We also went on, and even social distancing went together with scoop tier campaign. We went on and taught them how to sew masks using old clothes or new clothes, because, you know, buying masks was going to be a problem. So women used to sew. We had patterns for children, patterns for adults, patterns for men. So we also gave them those means to say it's not the new one that can work, but whatever can cover your face, your mouth, and your nose. So that is how we did. And I'm happy that every homestead where we have got members, we have these group gears, we have these boxes of water. Those that did not have means of buying, we said in groups, they bought AMA detergent and shared in groups of 10, so that every homestead could have. They also do a lot of work at Masimini and everywhere. So we made sure that some of the work that we do, we take them to where they work, as in their gardens. They have got craft clubs. So we went there to educate them, so that we did not call them to gather in large numbers.
Well, that seems like a lot of projects, but how effective are those projects? Are the women adhering to wearing the masks which they saw? And does the scoop gear really work? Does everyone have it? They know how to use it effectively?
The scoop gear works really very much. As it is, schools are opening. Grade 7s have opened, 4s have opened. What we have done, women, SDC, went to the schools and put these scoop gears in almost every classroom door so that children wash their hands. The masks, yes, every woman, they always hang the masks in their mouth. But there's this element that people think the mask is only maybe for police, and when you approach a group, after greeting them, you lower your mask. So we are still encouraging women not to lower their mask wherever and whenever. They always wear their mask. Even if they go to towns and buses, we encourage them not to wear these masks for the police, for people to see, but for them to protect themselves and other people.
Yes, just in brief, can you explain to us how the scoop gear works?
The scoop gear, we have 5 liter gallons. We pour water, then at the side, we open a hole, fit for a barrel of a pen barrel. Then we put it there. Then we hang it over two pillars, sticks. We put a rod. Then we hang the scoop gear there. We also put a gear, like a heavy. It can be a stick, but something heavier than it. So that when you get to your homestead, you don't touch the scoop gear, but you only put your foot on the gear, and it will spill some water. You wash your hands there. That is what we call scoop gear. The gear that is where we put our feet, like the gear in the car, is what gives it its name, the scoop gear.
Very interesting indeed. Kulabo ke abangezwa isingisi ungabachazisela ngamafeatures ukuthi yiziphi inhlelo selizigqubile njalo kuziphi izigaba zelizwe ezokuthi abesifazana ikakhulu emaphandleni bezenqabele ekuthelelelani igcikwane leli
ele-COVID-19. Thina lonyaka sivele sathi umnyaka uqalisa sahamba le timu ethi building rural women's resilience in the wake of the COVID-19 pandemic. So saqalisa ukuthi omama nxa sisemakhaya asibali maphepha, asinamaredi. Sakuthatha ukuthi kumele omama sibanike information. Vele kuyini COVID? Saqalisa ukubheda nezikotho, thina sinazikotho endawo eziningi. Kule mithombo, saya emithonjeni, saya ema-bus stop, salengisa amabhakani. Sibanika ukuthi information ukuthi kuyini vele i-COVID-19. Vele iqalisa njani, ithelelana njani, ibonakala njani ukuthi usulive. Ma usulive sekumele wenzeni. Sabanika-ke information. Sasuka lapho sathi thina abantu sekufika ukuthi asigeze emzandla ukuze sizivikele ngalokhu. Sahle sagijima le-scoop gear. Sagijima sathi umuzi wonke awube le-scoop gear. Saba lama-members ethu sigrubhane ukuthi yena hambe imizi engu-10 yena hambe imizi engu-10. Sayibhobha imizi safundisa o-scoop gear. Fortunately-ke kulama-5 mita abantu behola i-care. Abangaholiyo sibanika ama-5 mita lawo ukuthi balengise emzini yabo. Abanye ku-scoop gear kumele sithele imithi okunjengaba sunlight liquid or domestos or GQ abanye bafaka imlotha. So lokho kuthengwa abanye bebengela mali yabo. So sasigrubhana sithi thenga nini kumele kuthenga imbodlela ye-sunlight liquid lichathekelani. Nilokhu nisadinga futhi okunye okwesibili, nilokhu nisadinga enye yesibili, at least selila bakwenza omama. Sasuka lapho-ke sakunanzelela sesizwa ukuthi valani imilomo lamakhala. Saqalisa ukuthi ukuyathenga kunzima. Sase siqalisa-ke ukuthi bomama asiwatheni amadendethu. Sawatsha okusaqinileyo amakawuso lawo esingasawagqokiyo. Saqalisa ukuthunga. Saba le phetheni yabantwana, phetheni yabomama, phetheni yabobaba. Uthi asithungenini, wonke umuntu avala amakhala lani nomlomo. Sakwenza sibili, nxa uthutsha kumbe siyasebenza, besisebenza khathesi edamu, wonke umuntu egqokile imaski yakhe. Nanxa uthutsha sibili, vele edolobheni, nxa usibone sibili, wonke umuntu eyilungisa, uthi uyavala amakhala, wena ovela khatshana umpathe umkhuhlane. Sibona ngani sisebenze kuhle kakhulu. Ezimfeni, besihle sithi ungathiwa bona kabani sihle sigijime. Omama bayemeka sure ukuthi asisoda i-scoop gear. Zimbili zintathu. Ukwenzela ukuthi abantu bangaze babuthana sebesiyageza. Omunye lahlezele, omunye lahlezele. Kungabi lamagrupu amakhulu ekugezeni. Nokuthi kumbe sivela khona ngale siyageza. Zona lezi zidimbe bezwile e-South Africa, ngingakazibambi ngihle ngihleze. Ngiqethe ukusibamba ngihle ngihleze. Futhi besingakhuthazi bonabo body viewing. Sahle singakhangeli imizidumbu ngoba simazi ukuthi umuntu usengathi. So ziningi inhlelo besizenza sibili. Njalo sibona ngani ziphumelele. Ungahamba sibili lakho esilamampemba zethu khona. Nizenenge labo sikudiya.
Yebo,
kodwa siyasebenzisa ngemfanelo izibhugu yalezo njalo. Isibhugu siyasebenza. Ngoba nxa ungena emzini, abantwana abancane sebehle bethi gogo alihlezanga. Uhlukile kuyegezi izandla. Amamaski kusashele kancane ngoba siyawagqoka sibili sihamba. Sesifika ebantwini ubone singajayelana, ubone umuntu usehlisile imaski yakhe. Sisakhuthazana ukuthi heyi, noma nini imaski ayehli emakhaleni lemlonyeni, ayibuyi esilevini, ayihlali khonapho ngaphandle nxa uwedwa nje.
Ye, ezikolo-ke lakho singenile yini imzamo-ke?
zivuliwe kateso grade 7 nabo fomba vulile ama SDC vele sawa trainer nawo kodwa bahle bakhulumana labazali bayafaka oscoop gear ukuthi abantwana bathole ukugeza ngoba indawo ezinzeka zilamani kungakho omama bayabona ukuthi oscoop gear laba bahlala belamani ezikolo kuhlala kulamani bayasintana ukuthi abantwana bangasweli ukugeza kunzima ngoba umama udinga wakhamani ayedinga lawo esikolo kunobunzima obuthize kodwa omama bayazama sibili la mamaski kodwa uvalo lwethu kusho ukuthini basesebalutshana abantwana khathesi basakhuzela basafundisa selaba ngabangani baqotho kahle kubuya abaninyane siza kuphatha yini sizokhu sisakhulumisana ngakho ukuthi senze njani kodwa le makhasi esiwafundisiwe abantwana ningadlali zibambana omnye kadlalele omnye adlalele ngokuthi ama-maski nxa sebedlala sihle sithi lingawatshintshani kuyabulala lokhu sebezama abantwana sebehle bakwenza ukuthi imaski yomunye yinto enyanyekayo asazi kumbe sebesesikolo singasukho abadala bazakwaneliswa
yebo ke hayi kuyezwakala yebo libe libambe khonapho
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Very interesting news there.
Yes.
From this is Kiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
Yes, very unusual, shall we say, innovations that have come up in COVID. And, I like the innovation that they are talking about, the scoop gear, I think they are calling it. In that area. Tofunza nerumirwa mai kuti pane zvamanga muri kuita here pazuva reInternational Day of the Girl Child uye zve pazuva rino remadzimai ekumaruva panyaya yeCOVID-19.
Zvekutanga muchando regirova neshona yangu.
Aiwa munongotaura muchidimbu toenda kune vamwe. Taurai henyu muchidimbu.
Taita zvakawanda. Kuti auye from magroup akatumidzira each group yanga ichitumidzirawo mudzimai one achiuya nezvavanoita ikoko vakauya nemabhasikiti avo vakauya nemadheide avo vakauya nezvemagadheni vachitekeserana ipapo ende taikurudzira kuti magroups ngaatengere ese magroup ngaatengere kuitira kuti asaende nezvaakauya nazvo akasengazvo saka zvakafamba nokuti izvino vanga vasipo vaifonerana kumawhatsapp kuti pane chakati nechakati ndikuvi girei vanga vakauya nemari vamwe vachikwereta kuti aiwa mari chauya ngazviuye kunoku takatengesa kwakasara zvinhu zvishoma-shoma izvino vaya vano hodha vachitengesa kumachina shops mafunari kunoku vakatengerwa nekuti zvinhu zvavo tinokurudzira kuti ngazvinge zvakachipa-chipa pane izvo zvemazvitoro
haiwa ndeichimbonzwa kubva kune vamwe madzimai vari kwarisape alo tomboenda kwarisape panyaya yezvikwanisiro zvinoshandiswa nevasikana vechidiki panguva yavanenge vari kuteya ungatini zviri kuwanikwa here zvinhu zvakadai semapedzi nezvimwewo
ipapo pane big challenge zvinhu zvakadaro hazvisi kunyatsa kuwanikwa zvakakwana saka vana vedu vanogona kunga nedambudziko izvozvo kana kuzvikoro chaiko tsangwa dzacho dzekuti here idzodzodzo unozotongoona kuti mwana apa hazvisi kumira zvakanaka saka nyaya dzakadai nezvemapedzi kumaruwa zvinhu zvaka zvinhu zvinotonetsa kuti tioneke especially kuwana wedu vanonga vakuteera.
Saka ini semadzimai vari ikoko kumaruwa zvinhu zvamuri kukurudzira kune vamwewo vangadai vakateerera panyaya iyoyo yekutsipa Wednesday zvikwanisiro zvekuti vana vasatadze kuenda kuzvikoro nyaya yekumaruwa.
Tinoda kutokurudzira sevabereki semadzimai kuti ngatirambe kana paine zvinonga zvikaobatsirwa tobatsirana kana paine mwana watinonga tirikuona kuti akada kuti tisarirei pazvinhu zvakakutsvaka pamapedzi toonewa kuti tinokwanisa kuunganidza mapedzi here kuti tinokwanisa kuona mapedzi akaita sei toenda kobatsira vana vanonga vakafanana nevana ivo vanonga vari kushaya zvinhu zvakadaro kuti vakwanisa kuendawo kuchikoro nevamwe panguva yekuteera kwavo.
Tombotarisa zvakare mamwe mabasa amuri kubata semadzimai. Tinoona panguva ino yecovid vamwe vanga vari kuti zvakakosha kuti mumhuri madzimai navana baba vawanikwe vachienzanisa mikana pakati pevanakomana nevanasikana, nekuti vanasikana vari kuwanikwa vasingawana nguva yekuti vawanikwewo vachiverenga vachiita zvimwe zvinhu, kuti vanenge vakatarisirwa kuti vaende kunorima vaite zvimwe zvinhu zvakadaro nyanya kumamisha. Zvakamira sei ikoko?
Ya, tinogara tichidzidziswa newe vanonga vakamirira izvozvo zvozvovana kumaruwa kwedu. Tinodzidziswa kuti mwana mukomana unogezwawo mapureti kana mwana musikana ari kuverengawo. Mabasa anofanira kunge akaenzana, zvinhu zvakafanana. Hakuna basa rinoitwa rinozingire musikana, hakuna basa rinoitwa rinozingire mukomana. Zvinhu zvese zvinonga zvakaenderana. Kana mwana musikanawo arikudawo nguva yekuverenga mapureti asina kugezwa, mwana mukomana une raiti kuti agezwa mapureti mukurobva mumba.
Asi muri kuona vamwe vabereki vari munharaunda yamuri kwarisa peikoko vachitambira here dzidziso idzi?
Mafirst days kutambira dzidziso zvinhu zvazvakavarezvavanga vasina kuzvijaira, but kubudikidzwa nekudzidziswa kwatinonga tiri kuitwa neveChild Abuse nemamwe maorganization akasiyana siyana waakuita vachizvijaira ende waakuzvikona.
Tombotarisa zvakare panyaya yekuenda kuzvikoro nezvimwewo. Tinoona kuti munguva yapfuura vana baba vaipa mukana nyanya kuvanakomana kuti vaende kuzvikoro, tichiona vamwe vana vasikana vachirodzwa vasati vabvazira. Kwakamira sei kwarisapo?
Izvezvizvi atleast kubva vanhu vaakunyatsa kuziva kuti mwana wemusikana wakakosha sei. Kukosha kwakaita mwana wemusikana ndokukosha kwakaita mwana wemukomana. Saka zviri zvekuti kuenda kuchikoro vaakuenda kuchikoro zvakaenza. Machallenges etinogona kuzotosangana nayo ndekuti mwana unonga akakura asina vabereki, kana vabereki vakashaya, kana vakaseparata uchigara kana kuti neanother parent kana uchigara nambuya, ndo vana vanogona kuzosangana nechallenge kuti kuchikoro angona kutadza kuzoenda nekushaya mari yeofisi.
Pane vana here vakanyanyoomerwa panguva ino yecovid-19 vari kutowanikwa vachitadzawo kuenda? Nokuti tinoona vamwe vari kuchema nyaya yedhata. Pane vamwe vana kutaura navo mukoma vari kugweru vachiti nyaya yedhata iri kukanganisa kuti vaite zvidzidzo padande mutande. Zvakamira sei kurisa toko?
Ya, izvezvizvi zvinhu zvakatoma kuti vana ende kuchikoro vanga vari kudzidza paonline. Especially kuri kwedu kwamupumutasa central hazvisi kutogoneka. Network yese inogona kunga iri kutonetsa, inotonetsa zvototi kuchine nzvimbo dziya dzekutoti munotokwira pamusoro pezvikomo kuti mukwanisa kufonana nevamwe vana. And then padhata rinodhura kuti vana vaonekwa vari kudzidza paonline. Mafoni acho chaiwo chaiwo sofoni yekuti vanga uri paonline nevadzidze paonline havatori na hakutomborina. Saka ndiro dambudziko retiri kusangana naro. At least tinotenda zvinezvi kuti magrade 7 vari kuda kunyora vacho vakadzoka kuchikoro vakuenda kuchikoro. But vamwe the rest kubva kugrade 3 zvichidzika havana chavanokwanisa kuti vaone kusvikira vazodzoka zvekuchikoro.
Saka mungati kune hurumende panyaya iyoyi yenyaya takanyanyotarisana padhata nezvimwe zvakadai zvekuti vana vawane zvikwanisiro nyanya kumaruva ikoko semadzimai?
Ya, ini ndingangoti hangu especially pasituation yakadai taivokumbira kuti kana zvichibvira mapurize emadhata anga achidzika kuti vana vese vagone kudzidza paonline kana zvichikwanisika, nekungokurudzirawo government kuti iisowo kana kuti mawifi muzvikoro zvakakomberedza zviri mumaruwa kuti vana vaone vachibhenefitawo ipo pa.
Aminoti mungangoti dei nechirungu here mbijana? Aiwa, kana zvisingatarisike its okay, regai tiendere mberi, ndichazotranslata hangu ndichiti ini. Saka munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mukadzi wekumaruwa senu?
Halo.
Halo, ndoti munoona remangwana rakamira sei tichitarisa mudzimai wekumaruwa?
Yeah, and you know, remember that Kumaruwa kana zinu, kana since wari wanu wanoda kushishandira, wakazwe maruwa kushanda, wano shanda, mumaminda, mao magadze, ni maprojekti sawe huku. Wakaramboru kuna masupport nene, zinu shawo, zinu ita shakanaka. Zinoto, remember that wakazi, wakumaruwa, zinoto bona kukirapa msoro kupura wakazwe kushiro kutawa.
Ai, watinutenda, sisi Christina Adziwe, mavaritora nezu, varikuwa mtasa.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
So we're hearing there from a lady in the rural areas. She's saying that one of the issues that they are facing is also the issue of young girls not being able to access sanitary wear for them to be able to go to school when they are on their period because, you know, it's just not accessible. They do not have the money. And she's also talking about the issue of data. She says because, you know, data costs have been really expensive, some of the young girls in the rural areas, including the boys, are finding it difficult to do online classes during this COVID-19. So she was appealing to government to make sure that if they can, they have like a places where data is provided free for young girls especially and for those in the rural areas. Then she said, as women, you know, in the rural areas, she feels that there's an opportunity to actually do better than those in towns because they, you know, they can carry on with the farming and with tilling the land and also, whatever other projects that they can come up with during this COVID-19. That's what she was just explaining there.
Amantombazana ke lapha kutshwela impahla zokusebenza ngabe sesikhathini, ama-sanitary pads, njalo abanye abenelithi ukungena kubo WhatsApp okwenzeka ukuthi bayifunda. Nemchina yama computer ngakho bacela kuhulumende ukuthi angenele kulolu daba ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Yebo ke sesibuyela kuwe Nkosikazi Ngiwani, njenge Women's Development Association of Zimbabwe, ngike lahlangana nalo yini ufanayo njengalolo okukhulunywa umama weRusape ukuthi amantombazana aswela impahla zokugcina ama sanitary pads lapho konke nje lokho kwabo data labo online classes. Yebo ke ifoni isazama ukuthi iconnect selingizwa kathesi.
Uphola amankazana stande.
Yeye ngiqhubeka.
Yilesi iye sengiyabo.
Yeye selisemoya ndingakhuluma.
Kuzwa amankazana lufana nale. Ufani silabo abantu bethu abanye abangekho elizweni besibakhuthaza ukuthi kumbulana abandaweni ngapha bale zinto ezibakhathaza ezinye isanitary wear. So besibabile COVID abakubo South Africa abantwana behlukaniselane kodwa sekuyi-COVID kwaba nzima so babesithumezela imali sathenga ke besisiyathenga bekudula kodwa ke abantwana kabahlalanga bengaphathanga lutho esikuqedisiweyo futhi hand in hand I see we need a book and we have done what a lot is it to now Bomankazana I'm a ninja to love watch a nini so the starting of a magic watch a nini go be clean abazali bancedi saba bawane kube clean go ayine baphinde bakusebenzise ngoba yakho singaphuma sikhala silele thina singenzi lutho hayi akusoze kusiphathi bafunde labo ukuzithumela Mwe akushanzekanga kakhulu sibe sesithi ijiki leayini kuyancedisa ukuthi into ihlanzeke ukwenza ukuthi siphumuze laba abangekho ekhaya egadewenu bangabe bethenga kokuphela.
Yes, yeah, that's very interesting. If you can put it in English and how you have been helping the girls in the rural areas with sanitary work.
And transformation. They have to fight situations. They sleep and say, ah, the situation is over us. So what we did, we have our girls who are not in the country. Some of their sisters who are in South Africa, who are in Europe, who are in Botswana. So we make requests that they remember their young ones. So they were sending to some in South Africa and putting, we also encourage them to show their own. You know, we would look for cloth material that is absorbent to use and so they are reusable. Of course, some were saying it's not hygienic, but we emphasize that zinc and iron would make it hygienic. So they use those and to relieve those who are not here.
Okay, that's very interesting. You also said you have said school initiative.
During this COVID-19 lockdown.
Yes.
So what we used to do, they send us money and buy the sanitary ware. When we get to the issue of data, in the rural areas, radios are rare. So we did not to listen to the radio, lessons. But rather, we used to share on WhatsApp those who had data. We would share. We have small study groups. So in those study groups, that is where we used to assist our, what we used to do. We have those who went up to form four, those are the ones that we volunteered. Of course,
you have a bit of network problem there, so you keep coming in and out. But
yeah,
you're saying yes. We'll come back to you later.
Okay.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Aiwa aputsa ngatiri kunzwa kubva kuna manzi vane vari kutsaura pamusoro pemaprograma vari kuita vachitaura ivo kuti vari kubatsirawo kumadzimai ekumaruva mukuedza vari kuti vari kubatsana nevamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kudze kwenyika vanowanikwa ivo vachitumira mari yekuti pawanikwe pachitengwa machira kana zvinenge zvasara madzimai vachizodzidziswa kuti vanosona sei zvikwanisiro zvekushandisa panguva iyo vana vechisikana pavanenge vachitevera. Tinotanga tiri zvakare tichiedza kuti tibate amai vekuintemba girls trust but network sekutaura kwatiri kuita iri kutinetsei vanga vari kutaurawo nepamusoro pezvirongwa zvavari kuita ikoko kunzvimbo yekwamutsasa vachitaura ivo kuti vari kubatsirana mukuedza kudzidzisa kukosha kwakaita kuti mwanasikana awanike iye achiwanikwa achienda kuchikoro vachipawo zvikwanisiro zvakadai semasanitary towels nezvimwewo. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuda kuti tiedze kuti tikurukure pamusoro pezvazvo. Asi tinonzwa zvakare kuti pane madzimai vari kunzvimbo imwe iri kudhuze neGame Park kwawanikwa iko kuchirura nyaya dzatingati shumba. Saka imwe nyaya yatanga tichida kuti tiuye nayo ipo pano tichikurukura asi nenyaya yenetwork zvakare tapatawa tsaza kuti tiwane pana mama maiswa vari munzvimbo iri kuKaroi vari kuti iko kune shumba dzarura kuNational Park iri kuwanikwa idzo dziri kuwanikwa idzo dzichidya mombe uyezve mombe dzevanhu hanzi dzapera uyezve vanhu vari kuwanikwa vachityira upenyu hwavo kunzvimbo iyoyi saka tangatipedza kuti tibate vanonzi mama maiswa kuti vataurawo pazuva iyori rezviri kutsangana nemadzimai vari kumaruwa tichinzwa kuti kunzvimbo iyi yekuKaroi kwakamira sei panyaya yezviri kutaurwa kuti kune shumba dzarura paNational Park iri padhuze nepanzvimbo iyoyi yemuKaroi panguva iyo pasi rose riri kuwanikwa iro richirangarira zuva remadzimai vekumaruva saka sekutaura kwataita nenyaya yekuti manetiweki ari kutinetsei nhasi tinokwanisa kunge tichizotamboedza kuvafonera vanga vari kudayira asi tisinganzwisisani asi nyaya huru iri kunyanyotaurwa nemadzimai vari kumaruva inyaya iyoyi yezvikwanisiro zvekuti vanasikana vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vachiwaniswa iwo zvinhu zvakadai semasanitary towels ekushandisa panguva yavo ndiwo nyaya huru yatiri kuona iri kutaurwa nemadzimai vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiti ehe vanhu vangadai zvavo vachitaura pamusoro pekukosha kwekodzero dzemwanasikana asi mwanasikana wechisikana vazhinji vari kuwanikwa ivo vachitarisana nedambudziko irori rekuti kana vari kunguva yavo havasi kukwanisa kunge vachiwana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushandisa uyezve nyaya yedhata rekuti vaite iye yatingati online schooling panguva ino yecovid-19 ndoimwe nyaya yanga iri kusimudzwa pazuva ranhasi asi tipenderera mberi tichingotarisa tanga tiri kunzwa pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa zvanga zviri kutaurwa na91 zvavari kuita kuedza kubatsira madzimai nevamwewo vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiti vakabatanidza madzimai aya vakauya kuzotengeswa kuzotengesa zvinhu zvavanogadzira nezvimwewo panguva ino yecovid-19 star
Women Development Association of Zimbabwe
that government program I'm not sure very few if anybody are coming into the country very much reduced and even those that are the border jumpers very much reduced we no longer see them
yes thank you there Mrs. Ntuane was of Women Development Association of Zimbabwe, she was explaining about the discouraging the local community, especially women, from viewing bodies that trickle in from South Africa so as to ensure that they curb the spread of COVID-19 in case the deaths are COVID-related, since this is usually confidential information. I'm saying so because maybe some didn't hear my question if I was on mute. And just in brief, Mrs. Nkiwane, we spoke to you here in Studio 7 during the time when there was a project which you were doing with women concerning goat rearing. Is it the program still, is it still ongoing during this COVID-19? Are the women able to pass one goat to the other? Like, what was the case?
The projects are still ongoing. Unfortunately, last year we had a dry spell. People lost a lot of animals, goats, cattle, and everything. Similarly, our projects really suffered that loss. Very few goats are now left within the groups, but the spirit is still the same. When we settle, you say we understand there is a good. There will be good rains. We hopefully our projects are going to boom. So we still want to do the passion project. And because we are not meeting much, each group being isolated to itself, so there was not much interaction. But we hope by January.
Khasisela njalo ke ngesintu ukuthi uhlelo loliyano loku qhubelana imbuzi
ngomunye
ye liyokhe lusebenza yini
uhlelo loliyano loku lusebenza sibili omama loku belazo imbuzi kodwa last year izulu lingananga kule drought. O mama mikakulu, kakulu wasani vya hai, sezina nziya mikili. Ota istiri umoya uloku kuwelangu, uloku kona. And avankama kuhupu na inye na inye, inisipendo zimela iyo ota, umelagu shi.
Yebo ke. Ye lokhu buya ukhuluma njalo kusiwa ngabona yiyo leyo networks kodwa ikusasa yabo mama abasemaphandleni ibona njani?
Ah, ikusasa yabo mama emaphandleni. Mina ngithi ngabe umhlaba wonke nohulumende bananzelele banedishi sambeyile. Omama umsebenzi uyabandela inkulu amanzi. Abanye abaselazifuni yazi uhulumende ngawe uyabancedisa athe ngenye kulokuthi bayegamula ngezandla enomwe ne-trent eyodwa ebhodi kulimele omama uyabona njengokuthi ame ama-trent ahamba ayelima khona ngale omama ngxe bahlakule kodwa uhulumende asiphungulele nje umsebenzi la manzi bawasondezele eduze ukwenza ukuthi angathi amanzi angathi inkuni angathi ukulima konke konke kumkhangele kugcina engasanelisi uhulumende lamanye nje amagubhu ancedise.
Yeah, just briefly put in English, what do you think is the future for the rural woman in Zimbabwe?
My encourage, only government could recognize that women So, to me, if the rural women, I'm talking about the peasant women, by maybe bringing tractors that would be rotating, that's tilling the land for them, and instead of them fetching water far, fetching firewood, going back to the field, you know, it becomes immense for the women. And if you notice, most women, young women, are not in the country. So most of the women that are in the rural areas are the elderly, and they are no longer as strong as it is. So government should chip in and assist them these agents of change,
yes,
and these great contributors to the economy.
Yes, so we are coming to the end of our show, and what like to say thank you very much to Julia Sinkiwane of Women Development Association of Zimbabwe.
I'd also like to say thank you to the women out in Rusape who actually came in and told us what is happening in that area. And also, there is an issue in Karoi. I was trying to get hold of one of the women there. My mama is for where they are complaining. The women are complaining that there is a lion which is roaming in the vicinity where they live because they are near a game park. So they are appealing to the government to make sure that, you know, the place is safe, especially for women and young girls, because they say they've lost a lot of cattle due to this lion. So taking from what Ms. Nkiwane was saying, apuvanga vari kuti ivo hurumende inofanira kuti iwanike ichipawo zvinhu zvakadai sematirakita kuti vabatsire madzimai vari kumaruva kuti vachere mvura uyezve vachiwanikwa ivo vachivabatsira kurima muminda yavo. So thank you very much to everybody that was following us. And I would like to notify you that this is a pre-recorded program, so some of the figures you may have given you here, by the time you hear this program, may have changed. I'm Marvelous Mthanganya, who are in Washington.
And I'm Sandegele Mthanga saying, till we meet again, thank you very much.